Nengo dzeparamende dzazvionera dzega pamhino sefodya kusagadzira kwakaita ZEC pachirongwa cheBVR. Vashandi veZEC vange vasinonyatsogadzirira pavatanga kunyoresa uye vange vachitadza kugadzirisa mishina yeBVR kuti ishande nemazvo sezvo pange pasina nyanzvi dzemishina iyi. Vashandi ava vange vachiti vakaita dambudziko nemishina iyi vofonera kumahofisi kwavo kuti vabatsirwe, izvo zvaita kuti vanhu vatore nguva yakareba vari mumitsetse. Mumiriri wegwerurura wava Josephat Madueko avo vatanga kunyoresa kuvhota vati havana dambudziko ravasangana naro uye vatora nguva shomanana kuti vanyorese.
Kana une information yako yakakwana, ID number, everything, proof of residence, takes less than 3 minutes.
Senator Kresenzia Chabuka vekumanikaland ndemumwe avo vakwanisa kunyoresa kuvhota pasina dambudziko. Senator Chabuka vati chinodiwa kuti munhu akasike kunyoresa kuvhota kuti munhu aende aine zvinodiwa, vachiti vanofara chose nemafambisirwo echirongwa ichi.
Kana une maparticulars ako akakwana, unoita follow zvavanenge vanyora zvese, uchibvunza vachikuratidza, vakutora foto vapedza mafingerprints, zvese zvaunenge wabvunziwa ukazviwana uchiqualify kuti uye vhota unovavhota. Hapana kana chitsotsi, except kana usema maparticulars ako akakwana, you can register.
Asi vamwe vakaita samai Jaslin Munemo vanogara kuHarare West vatora nguva yakareba sezvo nzvimbo yavanovhotera yange isiri kuonekwa mumagwaro eZEC.
We normally use pa polling station means pachigumba pakona pamapereke na atsandi, so it's not reflecting the machine. They were giving me Melbourne district office, which is ndofana kuya kombinde ko.
Okay,
so ndandiuda kuti vaise iyo because I don't have to go kuya kombinde voto. I have to be close by, so I wasn't missing again because you gadzirisa when you go for
Amai Munemo vatiwo kunze kwaizvozvo hapana rimwe dambudziko ravaona pakunyoresa kuvhota. Kuvhurwa kwenzvimbo iyi kwaratidzawo kuti nhengo dzeparamende pamwe nevamwe vanoshanda mumahofisi emapazi akasiyana siyana ehurumende havana ruzivo rwakakwana pamusoro pezvinodiwa kuti munhu anyorese kuvhota. Vamwe vange vasina magwara anoratidza pavanogara uye vange vachitozonyoreswa maafidavit kuti vakwanise kunyoresa. Nzvimbo iyi ichange yakavhurwa kusvika musi wa5 Zvita. Zvichakadai, mukuru anoona nezvesarudzo muZEC amai Constance Chigwamba vati vatori venhau vasina kunyoresa neZEC havabvumidzwe munzvimbo dziri kunyoreswa vanhu. Amai Chigwamba varamba kutaura nevatori venhau vasina magwaro eZEC vachiti vanotaura neavo vane magwaro eZEC chete. ZEC inoda kuti vatori venhau vanoshandira makambani emuno vabhadhare $10 kwozoti vanoshandira makambani ekunze vabvise makumi mashanu emadhora kuti vapiwe mvumo yekunyora zvirikitika pachirongwa chayo chekunyoresa vavhoti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.